takataura tichiedza kukorekta nhau dzakabuda parurimi rwechindere kana tisina kukanganisa zvakabva kuVOA kuti pane munhu anodi ndindando ndlovu akaatenda musangano kuplawayo nemamwe maNGOs vakaratidza support kuna Kupe. Saka takazokorekta kuti hatina munhu akadaro anonzi Ndando Ndlovu according nebumbiro remutemo weZimbabwe Congress of Trade Unions. Vanhu vane kodzero rekutaura vakamirira musangano ndiSecretary General naPresident. Saka ndizvo zvakaedza kuti ndikorekte. Nekuti panyaya yematongerwo enyika, mapolitical parties ane mamembers avo, ane mastructures avo, ndivo vanodecida kuti nguva nenguva ndiani anotungamira.
Asiwo imi sesangano rakabatana neMDC mukuumbwa kwesangano reMDC, munotiwo nezviri kuitika mubato irori?
Iyo zvino zvatiri kuverenga hazvisi kutifadza kuti kune kukakavadzana panyaya yekuti ndiani anofanira kuva achitora kune akatisiya vaMorgan Tsvangirai. Tange tine tarisiro kuti pati ine nzira yekupedza nyaya dzakadaro, ende tine shuwiro chekuti inyaya ichapedzwa nerunyararo kusina kukanganisa programu yavo, sezvo iyo zvino vari kutarisira maelections.
Saka imiwo pane zvati zvaitwa here kuti munge muchiedzawo kugadzirisa makakatanwa ari muMDCT?
Isisu we have reached out, tingati takwanisa nepatinokwanisa kutaura navo vese kuti hamuna ine nzira here yekuti mupedze nyaya iyi. Asi hatina kuita zvokuita tizvite dare. Asi takazviisa, we offered ourselves kuti kana muchifungidzira kuti tinogona kukuvatsirai, tiripo. Saka shoko rakatoenda kuvese kuti hamugoni here kugara pasi muwirirane. Zviri kwavari iyo zvino kuti vanoipedza here nyaya iyoyo. Kana isina, tinenge taedza patinokwanisa. Takambozviita izvi muna 2005 vana Westman pavakabuda, takamboedza kuvatsira. Asi pane time yokuti unoedza zvoramba, unenge waedza zvako. Vanhu kana vatadza kunzwisisa, vanenge vatadza kunzwisisa zvaunenge wataura.